Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anasi uri musi wechipiri gunyana 17, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutumbi wava Robert Mugabe wakaendeswa kumusha kwavo kwazvimba nezuro. Sangano reUnited Nations ratumira kuZimbabwe nhumwa inoona nezvekodzero dzevanhu. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi wevaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe wakaendeswa kwazvimba nezuro. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vangangosvika zviuru zviviri vatambira mutumbi wava Mugabe munhandare pamurombe The Growth Point. Mutumbi uyu uyo wauya nechikopokopo chemauto wasvikira kumba kwavo kwakutama, asi hauna kupinda mumba mavo sezvo wangotorwa nemotokari dzinotakura zvitunha zveDoves ndokumhanyiswa kuenda kwamurombedzi uko kwanga kwakaungana vanhu. Vachitaura parufu apa sachigaro weZANU-PF mudunhu reMashonaland and West vaZihambe Zihambe varumbidza vaMugabe vachiti munhu aida kurangarirwa semunhu akasunungura nyika yake, akapa upfumi kuvanhu vatema uyezve aida nyika yake.
Ndobva vati kana ndichingeendaenda ndoda kurangarirwa semunhu akasumuka akazvipira kusunungura nyika yeZimbabwe. Ndobva vati kana ndaenda ndoda kurangarirwa semunhu akazvipira kusimudzira vana veZimbabwe. Zvikanzi kana ndaenda ndoda kurangarirwa semunhu angane nyika yake pakatikati pemoyo wake. Baba Mugabe vari kutaura.
VaZihambe vanoti vaMugabe vaida bato ravo reZANU-PF kudarika nhengo dzose.
Hapana munhu muno muZimbabwe anoda ZANU-PF kana kuti aida ZANU-PF kudarika vaMugabe.
Vachitaurawo paungano iri mufundisi wekuchiuto kana kuti chaplain vaJoseph Nyakudya vanoti vanhu vakawanda vakawana chimwe chinhu kuna vaMugabe vachiti vakawana munda kuburikidza nechirongwa chekupa ivhu kuvatema. Mumwe anga ari pamurombe dzenhasi ndiamai Maidei Kasi, avo vanoti vanofara kuti vakawaniswa imba pachirongwa cheGarikai Hlalani Kuhle vachiti mumhuri mavo ndivo vega vanemba.
Mudzinza mangu hakuna ane stendi asi ndakapuwa stendi navaMugabe yeGarikai.
VaZihambe vanoti vachagara nemhuri kuti vaone kuti mutumbi ungachengetwa sei usati waradzikwa sezvo uchagara mazuva angangosvika 30. Mutauriri wemhuri yavaMugabe vaLeo Mugabe vanoti mutumbi wavasekuru vavo ucharara kumba kwavo kwakutama nhasi wozoendeswa kuHarare mangwana. VaMugabe vakafa masvondo maviri apera kuSingapore uko vanga vanorapwa nechirwere chisina kutaurwa. Zvichakadaro, pamboita kusawirirana pakati penhengo dzevechidiki dzeZANU-PF pamusoro pekupfeka nhumbi dzine mufananidzo womutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa parufu rwavaMugabe. Mumwe wechidiki anoda kuzivikanwa nezita rekuti No Rest anoti hazvina kumufadza kuti vapfekedzwe nhumbi dzine mufananidzo wamunangagwa parufu rwavaMugabe.
Ipapo zviri kutonetsa kuti wai ini ndapfeka kosi ndazviona zvichipiwa vanhu, asi inini chananichibvunza ichekuti sei tapiwa zvinhu zvaED tichitadza kupiwa zvinhu zvegamba rafa.
Vanhu vakawanda vanga vasina kupfeka nhumbi dzebato reZANU-PF sezvinosiitwa nguva dzakawanda. Ndakamirira Studio 7 kwakutama ndine Arthur Chigoriwa.
Vanachiremba vakuru vakabatana nevanachiremba vadiki nezuro vakazivisa hurumende kuti havasi kuzoshanda kuzvipatara zvehurumende nekumasejari avo kusvika mumwe chiremba Peter Magombei anonzi akapambwa nemugovera adzoswa. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Dr. Peter Magombei vanonzi vakapesera kuonekwa nemugovera. Vana chiremba nhasi varatidzira zvakare vakafamba kubva pachipatara cheparenyatwa kusvika pedyo nemahofisi emutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa, uko vamiririri vavo vazonosvitsa tsamba yenyunyuto mushure mekunge mapurisa arambidza mhomho yese yana chiremba kuti isvike kumahofisi emutungamiriri wenyika. Vachitaura neStudio 7, mumwe chiremba anove nyanzvi muzvirwere zvevana Dr. Bothwell Mbuva Yesango vanotsidza kuti hapana munhu wavari kuzorapa kana Dr. Magombei vasina kuwanikwa.
Hapana munhu acharapwa munyika muno kusvikira taona Peter Magombei.
Mumwe zvakare chiremba mukuru Dr. Felicity Gumbo vanoti vange vari pakuratidzira pasenzira yekuratidza hurumende kuti vana chiremba vakuru vari kutsigira vana chiremba vadiki mune zvavari kunyunyuta nazvo, kusanganisira kutsakatika kwaDr. Magombei pamwe nemari shoma dziri kutambirwa navana chiremba. Imwe nhengo zvekare yesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tapiwa Mungofa, avo vanoshanda paHarare Central Hospital apo paishandawo Dr. Magombei, vanoti vasiya tsamba yenyunyuto kumahofisi emutungamiriri wenyika uye vachange vachizoendesa tsamba yenyunyuto iyi kune mamwe mapazi ehurumende. Vanotiwo kana Dr. Magombei vasina kuwanikwa, hapana basa richabatwa navana chiremba. Dr. Norman Matara veZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vakurudzira hurumende yavamunangagwa kuti izadzikise zvainotaura zvekuti inoremekedza kodzero dzevanhu.
Zvikasagadziriswa nechimbi chimbi pachazova nechaos, sezvo mamwe machiremba anoshanda navamugombei vatotanga kuramwa basa nyika yose. So tinotiwo zvekare hurumende yavamunangagwa ngairatidze kuti zvainotaura nemuromo ndiyo zvainoitawo through their actions. Havataure zvemareforms vanhu vachiabdactwa.
Muzinda weAmerica muZimbabwe vazivisawo padande mudande reTwitter kuti kubva munandira wegore rino vanhu vanosvika makumi mashanu vatorwa zvechisimba kubva mudzimba dzavo uye hapana atambosungwa nenyaya idzi. Muzinda uyu wakurudzira hurumende kuti itore matanho nekukasika. Vasati vatsakatika nemugovera Dr. Magombei vanonzi vaigarotaura nezvekutyichidzirwa kwavaitwa nevanhu vavaifungidzira kuti vasori. Zvichakadaro, dare repamusoro reHigh Court uko kwanga kwakwidzwa nyaya yekushayikwa kwavamagombei nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights raturawo chisungo chekuti vamagombei vatsvagwe nekukasika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti hapana hurukuro dziri kuitwa pakati pehurumende nevarairidzi. Mutungamiriri weATUS vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti dzimwe nhengo zhinji dzesangano ravo dziri kunyora tsamba dzekurega basa dzichiti dzave kunotsvaga mamwe mabasa ekuita sezvo mihoro yavari kupiwa nehurumende isingakwani kuchengeta mhuri dzavo. Hatina kukwanisa kunzwa kubazi rezvedzidzo pamusoro penyaya iyi. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Hapana chanyanyowedzera kusumuka muzvikoro kubva musi wekuvhura. Vana vari kuramba vachitadza kudzokera kuzvikoro. Varairidzi vari kuramba vachinyunyuta nenyaya yekushayiwa mari inokwana. Vari kunyanyonyunyutawo zvakare nyaya yekushandisa zvikwanisiro zvekuti vadzidzise basa ravo vadzidzise vana. Vabereki vari kungochemawo nenyaya yekuti havana mari dzekubhadharira vana vavo kuti vauye kuzvikoro. Saka zviri kuti kuzvikoro vana vari kudzingwa. Madzidzisi vanofanira kuvadzidzisa vacho havasi kuda kutodzidzisa nekuti zvakadovaomerawo. Vana vacho vamwe vadoriwo nenzara kutoti vadzidze havasi mumudhi yavo. Saka tiri kutoona kuti kwatosvika pakutoparara kwedzidzo yevana, especially kunzvimbo dzinonyanyotamburwa sekumaruwa, uko kwakarohwa nenyaya dzemadraut, zvinoita kuti zvibva zvanyanyoomesesa kuvana veZimbabwe.
Muri kutaura nehurumende here? Pane hurukuro dziri kuitika here negweseri?
Hurumende iri kuramba ichiita zvainoziita zvekuti kana ukaenda patafura uchikumbira kupakurirwa vokuti waakutoronga kuda kuti bvisa. Ukati ndine nzara wodza waakuda kuti hazvimatonge gwenyika. Saka vazvipinza mumaglazi avo vazvivharira vachitirambidza kuti titaure navo. Vakungoshandisa shamu yavakakurudzira iya kuti vakwanise kutotinyaradza sevanhu, asi nyaya yedu haisi nyaya yenezvakawanda. Kana vachiti ipolitics dzatiri kutaura kuti tine nzara, kunenge kuri kushoropodza kwakanyanya. Saka tichiri kungoedza kuramba tichitseketudza kuti titaure navo, tichiti taakudai atiri kuti all stakeholder engagement yevanhu vari muEducation timboonesana kuti tingaita sei kuti tiraramise dzidzo yevana vedu isaparare zvatiri kuona ichinyura mumadhaka izvi. Asi tinokunyunyuta kukuru kuti vanhu vabata matomu enyaya dzedzidzo dzedu, vanhu vabata matomu enyaya dzenyika yedu, havachina hanya nekuneraramo yevanhu, havachina hanya nedzidzo yevarombo munyika muno.
Tinonzwa kuti varairidzi vazhinji vari kunyora tsamba dzokusiya mabasa. Mungatitaurira chii pamusoro penhengo dzenyu?
Kubva kutanga kwaita August kusvika pari zvino tatambira mamembers anosvika 190 vatinyorera vachitizivisa kuti vakarega basa nekuda kwezvikonzero zvekuti chikonzero chemari hadzichakwani. Vamwe vaakutoenda kunoshandira kunze kwenyika vachinotsvaga mabasa ikoko, vamwe vari kungosarudza kungokiyakiya vari mudzimba, varoti kuti kuzvitengesera madomasi kana mazai mumastreets kwava nani pane kuwanikwa ndichimukira zuva nezuva ndichinodzidzisa na hurumende isingandibhadhari. Izvi zvinhu zvinokachamadza zvikuru, zvichingowedzera kusungurudza kuti panguva yakadai yatiri kutarisira kuti tisimudzire dzidzo yedu, vanhu vazhinji vaakudeisiya nekuda kwekusabhadharwa kwavari kuitwa. Zvichikonzerwa nehurumende yedu iri kuda kubata vashandi vayo senhapwa. Seorganization inomirira vadzidzisi vekumaruwa, kunovezve kwagara kuine dambudziko rematicha, tiri kukumbira hurumende kwazvo kuti ikwanise kuti tiite agent stakeholders meeting yeEducation sector tivote nhaurirano dzekuti tingaita sei kuti education yedu isarambe ichipinda kumawere kwairi kudzika.
Mutungamiri weatus vaobert masaraure vari parunhare kuHarare nestudio 7. Nhumwa yeUnited Nations inonzi Special Rapporteur munyaya dzezvekute zvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu vaClement Nyalesosi Vol vari kutarisirwa munyika nhasi. VaVol vari kushanya kwemazuva gumi parwendo rwavanotarisirwa kusangana nevamiriri vehurumende, vemasangano akazvimirira pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika vachinzwa pamusoro penyaya dzekodzero dzevanhu. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights vaOK Machisa vanoti vanotenda zvikuru nekubvumidzwa kubvumidzwa kwaita nhumwa iyi munyika, asi vachiti vauya nguva yakaipa iri kuchorwa kodzero dzevanhu vari kupambwa vachisungurudzwa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chokutanga, ndinotenda hurumende yeZimbabwe nekubvumidza kuuya kwakuchirungu vanoti Special Rapporteur and EAUU munhu akatikoshera zvikuru mukodzero dzevanhu muZimbabwe. Hazvigoni kuti munhu iyeye auye kana hurumende isina kubvuma. Kana nhume iyeyo yasvika, ine zvinhu zvakawanda zvaichaita. Inosangana nehurumende, inosangana neana Zimbabwe Human Rights Commission, yosanganawozve zvakafanana nesu isusu kumapato akazvimirira atingati ma-non-governmental organizations kana kuti civil society. Chakakosha panguva ino ndechekuti tipembedze kuuya kwaSpecial Rapporteur uyu, nokuti ndo patichawana mukana wekumutaurira isu secivil society mapato akazvimirira oga kuti nhunha dzedu dzatinadzo muZimbabwe dzakamira sei. Ndine hurombo kuti ari kugamuchirwa nenguva yatiri kushushikana nekushayikwa kweumwe wemadoctors edu anove ndiye president weZimbabwe Hospital Doctors Association vasati vawanikwa up to now. Saka izvozvo ndo zvimwe zvezvinhu zvichaita kuti ivo vaclaimer of the lay vazonyatsoona kuti mahuman rights muZimbabwe kana kuti kodzero dzevanhu muZimbabwe pavanenge vachida kutaura nhunha dzavo, pavanenge vachida kusangana nevamwe vanhu vachiassociata nevamwe vanhu zvinomborevei tinoona kuti mazuva ano maobjections iyaya ari kutaurwa nezvavo ane chekuita nekuti vanhu vanenge vazama kutaura kuti izvo zvatiri kusangana nazvo muzuva roga roga zvine dambudziko neraramo yedu. Totarisa kuti masungirwo ari kuita futi vanhu muZimbabwe zvinokeretedza kana zvinoratidza kuti pane kugunun'una kunenge kuchiita vanhu kuti hatisi kukwanisa kutaura kana kuti hatisi kukwanisa kuungana kuti tiratidzire nhunha dzedu dzatinadzo isusi vana veZimbabwe.
Asika vamachisa, tinoona kuti kune vamwe vaisimbouya muZimbabwe vachiuya vachiongorora zvinhu zvakafanana naizvozvo kuti kodzero dzevanhu dziri kuteverwa here, vachibudawo nezvisungo zvavaipa kana marecommendations kuhurumende. Pane chakashanduka here?
Tisatarisire pasi zvinyorwa nezvinenge zvabuda muongororo inenge yaitwa nevanhu vanenge vapinda munyika yedu vachizopedzisira vataura kuti zvataona zvakamira sei. Tisazvitarisire pasi nokuti Zimbabwe hairarami iri yoga. Zimbabwe inorarama nedzimwe nyika. Kana ongororo iyi yaenda pajekerere tomboti kuUnited Nations, vanopenengura vachitarisa kuti zvii zvatingaite kuti tibatsire Zimbabwe. Saka hurumende ikanoyambirwa neUnited Nations kuti uku kwamakuinda kuite nokuti muchazoshayiwa zvakati zvikati zvikati zvikati, zvinoita kuti ivo vazive kuti kana tabata apa panopisa, kana tabata apa panopisa, ngatiregere. Zvakatikoshera izvozvo izvo semhuri yeZimbabwe.
Mukuru weZim Rights vaOK Machisa vari parunare kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Daily News rinoti gavhuna veReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudla vashedzwa kuti vamire mberi kwekomiti yeparamende inoona nezvemari yePublic Accounts Committee kuti vatsanangure kutsakatika kwakaita mabhiriyoni matatu emadhora ekuAmerica muchirongwa cheCommand Agriculture pakati pemakore 2017 ne2018. MuNewsday mune nyaya pamusoro pekupambwa kwaDr. Peter Mugombei. MuHerald, World Health Organization inoyambira kuti chirwere chegwirikwiti chingangodzoka munyika zvekare. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Ndobvonowa zvokuti zvinhu zvekuZimbabwe hazvina kurongeka. Ungati vanhu vane njere chavo chavo munganyangarisa dhokotera. Dhokota chai kunyangarisa muchiti watadza chii chaizvo chaizvo, kuchema here kuti tipeiwo mari inotiringana mugonyangarisa. Chirapiwa zvitiona vanhu moshama miromo muchiti zanu 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 eyo zanu yenyus chiraramai chirapiwa ina dambudzo tiona hapana chinokurapai futi zvakadaro. Munotofa apa vazhinji vemune varwere vamwe varwere papo pamuri vati havo sevanhu venyu vamaitsigira ndochi ichocho kunyangarisa chiremba. Zvakamboitika kupi izvozvo? Nekuti kwai wataurirei chichemo chake? Manje munofa munopera manje itai.
Makadiko Studio 7 ndimai Bhupi tichi kuSouth Africa. Tangotaura hedu pamusoro penhau yaMugabe nekuti shuwa here vanhu vanova nenzara munyika muna mari hamuna zvose. Ivo vanotambisa mari vachiti kwai hativake piramidi almost million and above. Nyika haina dhiziri zvipatara zvina mushonga asi ivo vanoti tira kuvakira guva afa vapenyu vachifa nenhamo. Ndiwo hangu mashoko angu handina kutaura kwakanyanya.
Mangwanani akanaka vashamarari nevatereri mhuri yese yeZimbabwe yakateerera mangwanani ano. Munoona zvese zvakanga zviina Robert zvatinoziva We know kutakanga ne Alpha Omega Dairies kushungo investments yake. My Grace Mugabe, she worked tirelessly. Put power kwe Grace Mugabe College, that one. But ne orphanage iruko. Jese jeje. We have it in records. Ndezvavo, they deserve it. Ndokuti vaone kuti bootlicking yakaipa. Feel bitter. Muchiona my Grace Mugabe vachigara mudzimba dzakanaka vachirarama upenyu hwakanaka. Feel bitter. You have to suffer that one. You have to suffer that you did follow up zvinhu zvakadai so. Makaomberera corruption ichitika, makaomberera kuti munhu ngatonge zvenguva yakareba. Munhu akatonga zvenguva yakareba handiti tax anenge asikabvisi zvake. 37 years usingabvisi tax ungatadza kuita zvaunoda. Musachiiva, ndozvamaida. Mbavha dzavanhu ma.
Makadii zvenyu pastudio 7. Ndoda kutaurawo zvangu pamusoro pavanonzi vamugabe vakafa. Kunzi vakasunungura nyika vakanaka vakadii. Hatiziviwo kuti kunaka kwavo ndekupi nekuti slogan yaiti asingazive tsvimbo mugodzi. Vanhu vakapondwa vachifa. Handizivi kuti makuva mangani yavo yevanhu vakapondwa panguva yekunzi tsvimbo mugodzi. Iri slogan yepati yavo vamugabe. Vamunangagwa vakapinda vakaisawo yavanoti Zaki iyo iri kubata vamwe vanhu vasina nebasa resavo. Vanhu vaishanda navamugabe. Tina vanhu mumwe akatombobuda pamberi muparliament yamachitaura kuti ndakauraya vanhu vandisingazive nevasingatombondizive achitretena vamuliswa. But munhu iyeyo tina vanhu vari kubatwa vachipambwa vachiitwa zvavanoitwa vachiitwa kafira mberi. Hatisati takambonzwawo kunzi tikuziva kuti hatina munhu atatadziva kuti akambosungwa achisungirwa nyaya idzodzo. But mapurisa pamwe havasi kuziva kuti ndiani. Ko ava vakatobuda vega pachena kuti ndakauraya vanhu vasingambondizive vari kudi kumbobatwawo vachiongororwa nezaki kana ichishanda.
Makadiko pastudio 7 apo murotaurawo naAlice Matinjanji ndiri kusouth africa. Ndataura pamusoro pevanhu vanoshora vamugabe vachiti vamugabe vakawanda kunga nyika vamugabe vakaita sei. Vamugabe vanga vari right. Vamugabe ndiye munhu aishandisa njere endi kuitwa kwavamugabe kana neni ndaikufarira. Vamugabe vanyatsa kutonga zvine udzambi zvinoratidza kuti havandi baba chaiche. But vanhu vemuzimbabwe ndivo vakauraya Zimbabwe kwete vamugabe. Nyandi kana iri nyaya yekuchora kodzero dzevanhu tarisa izvezvi kubva zvavakabvisa pachigaro vanhu havachachorori kodzero dzavo here. Zviramba zvichienderera mberi kuratidza kuti vamugabe zvimwe ndivo vaidzoredza kuti musadaro. But panga pane vaiita vacho vana munangagwa vananivesa ndo vanga vari vaiti vezvinhu izvozvo kuti zvichiri kuitika nanhasa. But vamugabe havazipa. Saka chamakushorera vamugabe ichii zvabuda pachira vamugabe vanga vasingaiti izvozvo.
Makadiko vashamari vestudio 7 nevateereri ve7 netenyoro zita anoitwa Tapiwa Mwenda mberi ndiri pano paJoburg. Ndoda kungopowo maonero angu panhaurwa yokuvigwa kuna vamugabe. Asi apa chiri kumbonyanya kunyatsonetsa chii chaizvo chaizvo kuti mugabe avigwe. Chingava chivanhu chipi chaicho kuti munhu anosvika kutora ma30 days chingonzi hanzi pari kugadziwa. Akomana shuwa uyu murume uyu zvinonyatsoonekwa kuti anga ari munhu ane mwoyo woutsinye chaiko mwoyo woumhondi chaiko chaiko. Unotaura kuti munhu kwainetsa vanhu uchiri mupenyu woonetsa vanhu zvepakuvigwa wafa. Ayo murume uyu kauya handizivi kana kuri kurombera kwanga kaita. Varume regezai kurombera. Onetsa vanhu uchiri mupenyu uya zvoonetsa vanhu wafa.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zviri kuitika mune dzimwe nyika. Chikwata chevana mazvikokota vesangano reUnited Nations chayambira kuti kutadza kusimudzira chibvumirano cherunyararo kwakaitwa nehurumende neavo vanoirwisa muSouth Sudan kunogona kutangidza imwezvehondo. Mugwaro ravo nyanzvi idzi dzinoti hapana chambochinja kubva zvanyoreranwa chibvumirano pakati pemutungamiriri wenyika vaSalva Kiir neavo vanovapikisa vaRiek Machar. Mapurisa ekuItaly asunga varume vatatu vanopomerwa mhosva yokutocha vapoteri nekuvatorera mari yavo mukamba yevapoteri muLibya. Vachuchisi muguta reSicily vakasunga varume vaviri vekuEgypt neumwe wekuGuinea mushure mekunge vaonekwa vakazikanwa nevamwe vavakashungurudza nekubira mukamba yevapoteri muLibya. Yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mujumbi wava Robert Mugabe wakaendeswa kumusha kwavo kwaZimbabwe nezuro. Sangano reUnited Nations ratumira kuZimbabwe nhumwa inoona nezvekodzero dzevanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichikusiyai muina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda.